Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na uzedu za nasi chitatu kukadzi 8 2017. Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag vano visiswa mazana matatu emadora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri we MDCT vamoge nchangirai vosangana nevatsigiri vavo ku Midlands. Makakatano wa mubato re Zimbabwe People First, amai mujuru vachiti vadzinga vamwe vavakadzingwa navo muzano PF ukuo vano ava vachiti vadzinga amai mujuru mubato iri. Muchirongwa che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mumapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.